this Jonas Wari is in police custody at the moment. Two warnings and caution statements were recorded from him earlier today. Hanzi ivo akatuka president kuda kwemashoko anonzi akawanikwa nemapurisa apa vanenge vakaawana pa YouTube mastatements ezvavakavambotaura gore rapera. Pane interview I think it's yavakataura mashoko avakataura, saka mashoko acho ari kunzi vakatuka president. Kune mamwezve mashoko avarunzi vari kunzi vakataura achingi gore rino ari kunzizve vakatuka president zvakare.
Saka vasungirwa kupi chaizvo?
Vanotiwo vakasungirwa paGenton Hotel neZuro vachinge vachida kuratidzira kuti vagokwanisa kundosunga president nemavice president avo maviri nemhosva dzavanga vachivapomedzera. Saka vari kuti ivo vakasungwa vasati vakwanisa kuti vaite zvavanga vachida kuita izvozvo.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vanosungirwa kuti vatuka mutungamiri wenyika iri pamutemo here?
It's a yes and no. Iri pamutemo pakuti mutemo wacho uchiripo unonzi section 33 Criminal Codification and Reform Act unotaura iwo kuti unokwanisa kuwanikwa nemhosva yekutuka president kana kushidza president uchiripo kumabhuku edu. Asi tiri kuti isusu mutemo uyoyo hatifunge sekuti uri kuenderana nezviri mubumbiro renyika iro rakaundwa mugore ra2013 navanhu.